President vakangana nemagweta avo nhasi vakasangana vachingosangana nguva yese vazorora nhasi kuti mangwanani vachaita musangano nevatori venhau vachivaudza kuti zviripo zvavari kuda kuita ndezvipi uye nyaya yekuendesa ZEC kumatare edzimota nenyaya yekubira kwavanga vachiedza kuita maelections ichange yakafamba sei.
Kune vamwe vari kuti izvoko sei MDC Alliance iri kunonoka kuenda kumatare kana ine humbo.
Vanhu vezano chete vanodaro ivavo vanoda kuti tikaende kumatare nekuti matare anotevedzera zvemutemo. Mutemo unoti munoaplya within 7 days yekuanonsa kwakaitwa maresults neZEC. Zvino ZEC yakaanonsa maresults musi wepedzera 6-7 days hatichabuda kuwana. Saka vari kuneseka nevari kuda kuti mhanyiro ikoko kumakoti tida kunyatsotaura napega pachedu tigosvika tikanyatisatodzoswa. Chingwa ndechekuti pedzo inotimushamisa mune vaziva munhu weexcellence he does everything to make sure that it's perfect. Nenyaya iyoyo vanga vashara nemagweta avo kuti vaone kuti nyaya yavo kana yakuenda inenge yakanyatsosunga kwete kwete yakarongwa zvakanaka zvikurusa.
Vasibanda vanhu vangada kuziva kuti zvavari kunyanya kupokana nazvo neZEC ndezvipi.
Noti isu ZEC yanyanya kunyepa. Zvekutanga yakamboti iyo vanhu vakavhota maelection ino vakanga vari 72% of my registered voters. Vakazowanasa maresults akataura kuti 72% yaiwanikwa kumaparlamentary nekumatambi asi kupresidential kwanga kwavane 85%. Tinobvunza kuti koi 13% yakabreti nenyaya yekuti maelection emuzimbabwe anonzi harmonize. Zvoreva kuti munhu unopinda kundovhota opuwa mabalot paper 3 achivhotera vanhu 3 vekutanga president wechipiri NPA kupedzera chancellor. Saka mabalot paper anopinda mapresident anofanirwa kunga aenzana namabalot paper anopinda machancellor. Tenaupi yapresident inofanirwa kunga yakafanana netenaupi yachancellor kana tenaupi yemachancellor kana tenaupi ya MP. Kana yosiyana tei tangakanzwa kuti mune anonzi maspoiled paper mangani ekuti munhu wakapinda kuna kansela uko akazavhota akapinda kuna MP akazavhota akanovhotera kwapresident. Saka chero president wakana mavhoti akawandisa anofanirwa kunga ari mavhoti evanhu vakapinda polling stations vachinzi vanovhotera munhu wese 72% yatinotaura yakataurwa neZEC yatinoziva. Saka tinoda kuti 400,000 mavhoti akawedzerwa neZEC akabheti uye akawedzerewe chii achipiwa ani ndo chikuru kwaichocho chatinoda kuti matare edzimoto atarisa aonewo.